Hongu iti chokwa dimu Vana we Zimbabwe Vatanga vari mumugwagwa Musi wechitatu Sondo rinouya Maringe nenyaya yekuti iyo tiri kuda kuti munyika muitwe sarudzo dziri pachena Nyaya huru huru inenge iri panyaya yeballot paper Tiri kuti isusu ballot paper iri ngaridhindwe Mabato ose ari kukwidza pasarudzo dziri kuuya musi wa 30 July varipo Pange paine kuziva kuti maballot papers iwaya Ari kuprindwa papi nani uyezve kumbofamba sei mapato ose ange ane chokuita nokuona kuti zviri kumbofamba sei tive nekugutsikana kuti zvei maballot paper aya ari kuprindiwa hapana here chitsotsi chiripo nekuti iko vanhu ava tagara navo vajaira nyaya dzokubirisa rudzo
Asika iwo vezeki vanenge vari kuti imi veMDC Alliance munenge makuda kuvabvutira pembe mova ini mutongi gava muchiramba muchingo gununguna kuti sarudzo hadzi kufambiswa zvakanaka
hatina pembe yatiri kubvuta tiri kungoti isu zvanu iripo MDC Alliance iripo tichiona kuona kuti maballot paper ari kuprindiwa papi nani vachitavo ivo chatinongoti tiiti apa mukoma blessing ndechekuti tive neuchapupu hwokuti zvechokwadi maballot paper ari ku prindiwa ava maballot paper kwavo nekuti hatizodi maballot paper echitsotsi ekuti mangwana vanhu vozovhota maex vofamba hatida pamwe vasina kuisa ex so hapana chati kumbovatorera hatikumbotora pemba hatikumboti inyaya yekuti toda kungonge tiripovo isu semapato kuti so that tizive kuti hapana chitsotsi chiripo mukoma blessing
asi munoona zvekuratidzira izvi zvichibatsira here nekuti makamboratidzira kamavhiki apera
zvinobatsira takaona mavhiki apera vachiramba kuti tinge tichiwana mavhota suro nyange zvavo vakazotipa mavhota suro asina kumira zvakanaka mavhota suro asina mupidzo yevanhu zvova zvimwe zvezvimwe mukoma blessing zvatiri kuda kuti aiwazve vanhu vakarejestra vachitorwa mapikicha toda kuona kuti munhu akarejestra apa ndiamosibaya uyo zvose izvozvo hatingapindi musarudzo dzakadaro saka kuratidzira kunotobatsira ende kupatsira ndezvekuti hakuna sarudzo dzinoitwa muno munyika yezimbabwe mukoma blessing kana voters roll risina kuchena kana tisina kuvawo evolved panyaya yekuona kuti maballot paper ari kumbopindwa papi saka gemu yatiri kuita iyi mukoma blessing ndeyekutaridzira kuti aiwazve chimbomirai tigadzirise nyaya yekuti maballot paper aprindwa papi nenzira kwadzo chimbomirai tigadzise nyaya yekuti voters roll risina kuchena harina maghost voters